vachitaura nestudio 7 vari kumirira bato resistimu sarudzo idzi vakotseni mukuti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato rezanupiel
saka patakuongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwashuwa vacharamba zvani mangwana tinofanira kukunda zanupiel zvakatira zvese zvakaisumbidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka but kurema kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vashandira mararamiro avo despite nyaya dzeviolence despite nyaya dzevote buying tinotarisa zvakaa kuitira zvakanaka hatisivava vanokomplaina spereki wezvani takavadzidzisa kuti aiva vanhu vanozvisunungura voga saka mangwana tinofanira kukunda
vamukuti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kumdc vanopomerawo zanupf mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwedza vatsigiri asi vanoti izvi hazvivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri vatsigiri veccc vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri uye mutungamiri webato iri vanelson chamisa vakambovharirwa kuti vasaise musangano nevatsigiri vavo asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vamuguti mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa nezanupiel
vanga vakandibharidzira vasingadi kundiuye kuno asi tinotenda mwari tinotenda imi nerudo saka ndinokutendai kuno kukabuzi namutengo ndinokutengai mahwani nepatu ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota voti hatisi kuvhotera munhu voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa tiri kuvhotera tsinga dzemvura tiri kuvhotera tsinga dzemagezi tiri kuvhotera tsinga dzemufaro tiri kuvhotera tsinga dzechanduko
asi vebato rezanupiefu vanoramba kuti vakakodzera mhirizhonga iri kutaurwa neccc iyi vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga vari kumirira zanupiefu musarudzo iyi vaspenza chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadzidzani nestudio 7
Studio 7, I can't Studio 7, I'm very sorry, I can't
Studio 7. Asitash Garawe ZMPF Midlands, Vala Arima Zima, Varindisa Vatigiri Vavo Munyika, Kuchivacha Kundama Ngwana Nekuti, Vakabata Basa Aosa Kasimba, Panguwa Yekusa Garuti Giro.
Zora Mangwana, Zora Shena Homo Vota. Masa Dedu Tegarita, Homo Vekiri Tegarita, 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 Tegarita,
vamazima varamba mashoko ecc yekuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema chema izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzanupiefu vakafadza mugwadi
ngavasiyane netsika iyoyo yokuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo vomhanya mberi kune vamapepanhau nevanotepfenyura vachida kutsvaga kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwaomo maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka
asi mutevedzeri wemutauriri wetriplec vaosano gift sizva vanotimanyepo aya vachiti zanupiefu yatanga mhirizhonga nyika yose mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vajaspa mangwana vati
tinongozivisa kuti sarudzo dzegogwe kabuni tavari ezimbabwe electoral commission dzakaitwa zvese zvinodiwa kwadzibetana nokugara ne9 mawards ne53 mapolice station environment yachona iri calm asati aona iri dareport aonaidha nepolice kana nemaofficials edu kuratidza kuti zvakarongeka mangwana zvichavhura na7 makweni tovara
sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valena zvikomba vezanupiefu avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino ndakamirira studio 7 kugokwe ndini godrim timba